Pamutongo wavo nhasi, mutongi wedare repamusoro, Justice Davidson Foroma, vatambira chikumbiro changadzore chekuti abvise mari yechibatiso kuti nyaya yake itongwe achibva kumba. Gweta rangadzore vawebhista jiti veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti kunze kwekubhadhara mari yechibatiso, ngadzore anziwo achengetedze magwaro ake ekufambisa nedare.
Dare rapawo zvimwe zviga zvichaenderana nekuti vatongo vachibva kumba. Chinova chimwe chekuti vabhadhare mari inoitayo muripo wemari inoitayo 5,000 kuti vabatise mabharani wedare. Chepiri, kuti vasange vachikanganisana nekuferefetwa kwenyaya kana nemainvestigations kana nemawitnesses. Chetatu, vange vachiripota nemusi wechishanu oga oga musi kuCID Law and Order paHarare Central. Chechina, vanzi zvakare vasanga vari 500 meters from imba lakare. Chimwe chacho ndechekuti vange vasingaparticipati kana havachabvumidzwi kuenda paungano ine vanhu voruzhinji.
Ngadzore akakwidza nyaya yake kudare pamusoro mushure mekunge anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate. Ngadzore akasungwa kutanga kwemwedzi wapfuura mushure mekuita musangano nevatori venhau pedyo nekambani yeImpala Car Rental. Pakuita izvi, ngadzore ainzi akatyora mutongo wedare wekuti asasvike pedyo nekambani yeImpala Car Rental zvichitevera kusungwa kwake. Mushure mekunge iye nevamwe varatidzira pamahofisi ekambani iyi iyo ine motokari inonzi yakashandiswa kupamba mumwe mudzidzi Tawanda Mucheiwa kuBulawayo musi wa30 Chikunguru. Zina sinoti Impala Car Rental ngaibude pachena kuti ndiani aishandisa motokari yekambani iyi pakapambwa Mucheiwa. Sangano iri rinoti richaramba richiratidzira kumahofisi eImpala Car Rental kudzamara kambani yabuda pachena panyaya yamucheiwa. Nezuro chaiye, nhengo dzezinhasu dzakavharira vashandi veImpala Car Rental mukati pane chimwe chitoro chekambani iyi chinotengesa zvinhu zvinoshandiswa pamotokari mumugwagwa weSpeak Avenue muHarare. Vaimbo vemunyori musangano rezinhasu vamakomborero haruzivishe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ngadzore abuda mutirongo, nyaya yekumurambidza kuita misangano pamwe nekuratidzira pakambani yeImpala Car Rental kumudzvinyirira.
Saka darero rakataura rikati ngaibudise information iyoyo asi Impala ikaramba. Asi kuona futi dare rinero richitaura rikwanzi takwe ngaachirega kwangwa chitaura zveImpala ngaachirega kusvika kuImpala ngaachishekwa mumagungano zvinoitika sei.
Kudare ramagistrate mukuru weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti vanhu varatidzire zvine mhirizhonga muna Chikunguru vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa30 Mbudzi. Mune imwewo nyaya, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vaudza vatori venhau nhasi kuti mapurisa ave kuferefeta nyaya yemapurisa manomwe akakanda utsi hunokachidza mune rimwe bhazi muHarare nemusi wemuvhuro. Vaviri ava havana kuburitsa mazita emapurisa aya uye kutaura kuti ari muchitoki sere asi kungoti vachatongwa pasi pemutemo wemapurisa wePolice Act. Vanhu vakawanda vakakuvara vachibuda mubhazi nepamahwindo muchitiko chakashorwa neveruzhinji munyika yose. Vamatanga vaziviswawo kuti vachapinza basa mapurisa churu gore rino vachiti vakapiwa mvumo yekuita izvi nehurumende asi vange vakamira kupinza mapurisa aya basa nekuda kweCOVID-19. Zimbabwe Republic Police yakapedzisira kupinza mapurisa basa muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.